manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vateerera nyaya yakanga ichipira kwavari kuti panga pasina umbo wakakwana kudarire Majestic Court. Yekuti titi vangarifume ndio vane Twitter account yaishandiswa.
Dare repamusoro rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu. Vamwe vokurudzira bato reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena kupasi rose kuti munyika mapindwa napongwe.
Mparinji hapana rubatiro hauya. Zvekutarisira kuti kana richinge razouya tichazoita kuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatiro rwabva kuhurumende.
Vanhu vakawanda voparadzirwa dzimba nedutu mupengo remhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva panyaya yavange vatongerwa nedare raMagistrate yekugara mujeri kwemakore matatu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga padandemutande reTwitter muna 2020. Vangarivhume vanonzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira. Asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasirai kwenda naMai Fatima Maxo vati hapana mhosva yavakapara. Kunyangwe vamwe vari kuti matare munyika anotarisa kuti wabuda mbamani kuri kutare zvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Asi kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi ngatinzwe kubva kune rimwe gweta ravangarivhume muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yavangarivhume nhasi yangari padare reHigh Court vachitarisa yatinoti appeal kutongwa kwayanga iitwa naMagistrate Court. Dare iri ranga rina Justice Kwenda naJustice Maxwell. Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umbo hwakakwana kudare reMagistrate Court. Yekuti titi vangarivhume ndio vane Twitter account yaishandiswa kungoita noise pese pese ichiti tichada kuenda kumademonstration nezvakadaro. Saka dare rabvumirana nenyaya yekuti panga pasina umbo zvachose nekuti vanga vasingatombonyatsoziva kuti ndiani muridzi weTwitter account yacho yavanga vachishandisa. Saka razoti aiwa havana mhosva, vaifanira kunge vasina kunge vatori nemhosva kubva pakutanga. Ndobva vatongoti vachitobudiswa ipapo. Havana kuzombomirira zvavanombotatombotora nguva tichifunga. Zvichingopera kutaurirwa nyaya dzapirwa vangotendirana nenyaya yekuti aiwa munhu uyu anofanira kubuda muchero.
Mashoko amuzvinafundo Lovemore Maduku gweta remutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Atinofara zvikuru nezvataona dare repamusoro reHigh Court richiita pazuva ranhasi. Iringoo bhilisi yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva and dzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva, vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavamuzeri kana vasunungurwa pazuva ranhasi.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kutangisa nyaya. There are times zvekuti vanhu vanoitawo filmi iyoyo yekuti apa munga zvematongerwo enyika zviri kupindira apa chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe varikuona kunge vachibhalansisa. Asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kutitaure nezvacho inyaya yekuti akati tekutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court. Votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei, toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconvictions ari kuuya aizosendekwa parutivi kuhigh court.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo, bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro racho remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo macho maapfuura takaona amai dziatirisi mutetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza placards vachikomplena nenyaya yemarecords ari kuitwa navachabangwaya vachiti makakutyora kodzero dzedu paererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona last time vaiti zvitamukarembwa vachinge vakomdikswa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupesvera vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana kuchidemonstrata nekuti vanhu naivo vanogonakuita se kukutevera ende vanogumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate ndizvo zvatiri kushora nekuti kumburo redu remutemo rinotova demonstration as a right.
Mukuru wesangano rinorora kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights and Your Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vatsigiri vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change varikurudzira bato iri kuti riburitse nhengo dzaro dzose dzasara muparamende nemumakanzuru kuti pasi rose rione kuti muZimbabwe mave neutongo hwehumbimbindoga. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzebato iri mudare reparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana chigaro chakadai. Bato reTriple C nemugovera rakarasikirwa nezvigaro zvipfumbamwe mushure mekurambidzwa kukwikwidza musarudzo nematare. Vanopikisa vanoti vaShabangu vari kushandiswa nezanupf kuti iwane zvigaro gumi zvairi kuda kuti ikwanise kuvandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamirira nyika kusvika madhongi amira nyanga. Asi vaShabangu nezanupf vanoti havasi kuita chirwirangwe vachiti vari kutaura mashoko akadai havasi kuziva zvavari kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi.
Hapana zviri kuitika zvati zvaitika zvine marengere zvamuri kutaura. Tiri kuona zviri kuitika munyika zvisina kumira zvakanaka uye tiri kutevera hurukuro dziri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana kuti dai Triple C yadai dai kugadzirisa nyika mamiriro akaita nyika. Tinozvitambira zvese tichizvivheya tichiona kuti zvinonyatsobuda zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvifambe nenzira yazvinofanira kufamba nayo ndezvipi. Naizvozvo kuti tagara misangano mikuru yematare makuru ebato reTriple C mazuva anotevera tichihukurukura nekuzeya mapoints ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana, maideas nemanzano ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana. Pachazoita budikidzo yekuti gwara raakutogwa nemisangano nderipi.
Asi tiri kutaurawo nevamwe ka tichiona nezviri kuitikawo kana pamadande mutande vanhu vachikurudzirana nekutovhota nekudidi kuti dai Triple C yambodzora vamiririri vayo muri kutiviwo nemashoko atiri kuona ari kutendererai
pari zvino ndingati hapana zvakadaro zviri kuitika sangana uiri seguru segurweka unosangana vanhu vozeya nyaya yopinda mudariro yopinda mudare yozeyewa pobuda budikidzo yekuti tiri kufamba sei
saka tingati kuenda kumberi sebato vanhu vaakuchimirira kuzonzwa zvichatevera
vanhu havamiri ndava vanhu ndobato vanhu vanofanira kuita zvavanokwanisa kuita munharaunda dzavari kuonesa vanhu kusimudzira masipiritsi evanhu tichifamba panozouyawo zvinouya kubva kuutungamiriri vanhu vanenge vagara varimo mudima vachifamba
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 Evans abatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo rekimukonza.
Maika inywa zvininga nyaya iri kuZimbabwe pane zvematongerwo enyika kuti RTPC nyaya yakaoma zvikuru nekuti hapana yandikati decision iri nyore kuba terrorist. Ndokudaro nekuti vakati vakubuda muparliament kana makanzuru avakanga vahwina zvinoreva kuti hakusina vamiriri zvinoreva zvakare kuti ZANU-PF ichangoita muitiro wayo wekungoita mabyelection yobva yatora kana kuri kuti RTPC haina kupinda mabyelection iwayo nekuti varikuratidza kuvaratidza apa paitwa mabyelection emusi wanai kuti havana nyadzi vamwewo ndo vanoti dai vangorapa varipo vangototi izvo zvavainazvo vochizvichengetedza asi tikuona kuti zvavainazvo zvacho hazvisi kubatsira saka ndosaka ndati nyaya yakaoma kuti huenda kuruboshwe here kana kuti huenda kurudyi zvakutoda uchenjeri hwamambo Solomon chaiwo
asi tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya dzacho idzodzi munoona sokuti pane zvichangaitwa here apa kuti vagadzirise mafambiro ari kuita zvinhu mubato ravo pari zvino
mamiriro akaita zvinhu mubato reTPC manyamamire nerongo chaiwo nekuti pane makakatanwa akambotanga achakawandiswa nechekuseri uko asi mukufamba kuri kuita nguva tiri kuona kuti aiwo pane makakatanwa ende makakatanwa aya haasi pavanhu vatingangoti vari kuzasi ari kuvanhu vari kumusorosoro chaiko chaiko ende ari kubuda panguva isina kumira zvakanaka saka kuuya kwaita nyaya iyi kuri kuwedzera yandingati kukanyana kanyana kwezvunhu kana kuti pachirungu confusion
zvii zvamungadai muri kukurudzira imi nechimiro chavepo ichi
ndoda kuti vazininga tirangaridzane kuti panyaya iyi pane nyaya yecheuviri chevamiriri vatariso veparamendi kana kuti vanenge vari mumakanzuro nekuti vachange vachizvitarisawo hongu pane nyaya yebato asi pane nyaya yekuti ini savamukonza kana ndiri mumiriri TPC ndakamboshandisa mari yangu kukambena ndapinda pachidzvimbo ndakuti aiwo ndakuchifanira kuwanawo go rekuti ndipada ndidzosere pane zvandakatapudza pakukambena saka nyaya dzacho dzinobva dzasangana sangana ipapo zvobva zvaita kunge vechidiki vanobva vati zvova zvaita kunge vanhu vakunyepera kuzungaira asi vachiziva zvavo zvavaroda kuita saka inini chandingakurudzira vatungamiriri veTPC vese ndechekuti vagarisa pasi vadzokere kumashure vabatani vatange kuumba chinhu chimwe chete nekuti bato reTPC rakatakura tarisiro yevazhinji veZimbabwe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo rekimukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7 Nzvimbo dzakawanda munyika dzakaparadzwa nedutu mpengo remhepo nemafashamu emvura nezuro. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri dzinosanganisira Checheche kuManicaland, Jeri reHwahwa kuGweru uye zvikoro nedzimba zvakaparadzwawo kuDete kuHwange. Mhuri dzakawanda dzakasara dzisina pekugara. Mukuzeya zvakaitika kwaCheche tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaEffort Manono.
Zuro munguva yemasikati kwakaita mhepo yakakura yaambo yakazopeichira yaane mvura asi mhepo iyi yakaparadza zvivakwa zvakati kuti kusanganisira mabhanga, zvitoro, dzimba dzanga dziri kukwatanirwa marata inedazi zichito wame juri amiti ikadzurwa matanda emagetsi akadzurwa achidonhedzwa watambo dzichidambuka zvekuti kutaura kudai muchinge south muwadhi 24-30 nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza hakutori namagetsi kuburikidza nazvo
asi pane vakakuwara here
kusvika pari zvino hatina vatati taitwa kana kusangana navo vakakuvara pachiitiko ichi kunze seizvozvo chete zvakafaraa
vakaparidzirwa dzimba vari kugara pari zvino
vamwe vachoni vakanga zviva zvekuti nehama yake wakange achiendawo vamwe ndo vakatsvagawo matende ekuti vavhare pamusoro kuti vakwanise kunge varimo mudzimba izvi kunyanya izvi dziya dzakakwatanurwa mazenge vari vakatsvaga matende vakakwanisa kutsvaga matende vasinawo ndo vakakwanisa kukumbira dzimba dzemashamwari nemanesidho kuti vakwanise kubvisa zvinhu zvavo mukati medzimba izvozvo vachienda kunoisa ipapo kuitira kuti mvura yacho yanga ichiri kuratidza kuti iri kuenderera mberi sekuti yatiedzerewei chinaya pari zvinhu zvacho kwava nezuva
pane rubatsiro rwati rwauya here kubva kuhurumende
kusvika pari zvino hapana rubatsiro rwati rwauya ngatiti isusu pamwe inguva inyaya yekuti chinhu chakaitika mukati manezuchi kuzonaya ikoko nekusvika pakuedza kwanhasi asi pari zvino hapana rubatsiro rwauya tiri kutarisira kuti kana richinge razouya tichazoine taakuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatsiro rwabva kuhurumende
vaefort manono mugari wekwachecheche kumanicaland vanga vachitaura vari parunare vari kwachecheche kwakare sangano rezimbabwe exiles forum riri kurudzira zvarwa zvezimbabwe zviri kuda kuenda kusouth africa kuti zvitakure magwaro akakwana sezvo migwagwa yakawanda yazara veborder management authority vekusouth africa vari kusunga vanhu mapurisa ekulimpopo kusouth africa anoti mukupera kwesvondo akasunga zvizvarwa zvezimbabwe zana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 133 zvisina magwaro ekufambisa pane vakasungwa apa pane vana makumi manomwe nevatatu vamwe vari pasi pemwedzi mitanhatu uye vanhu vakuru makumi matanhatu mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe exiles forum amai diana zimbudzana chambara
chikonzero chikuru chiri kudariso ndechekuti iyo hurumende yesouth africa kuburikidza neministry yayo yehome affairs vakaita inonzi border management saka border management yayo pavakatanga vanga vari 200 asi minista akazowedzera vamwe zviuru zvina saka vanenge vava kuzviuru zvitanhatu saka vati wandei saka vanhu veborder management vaiva kuchikwanisa manje kuchibva kumaborder towns vachipinda mukati vachiteera zvizvarwa zvenyika dzese hatingati hedu zimbabwe yega asi kuti zvizvarwa zvenyika dzese vanenge vapinda munyika vasina mapepa saka ndozvakukodzera kuti nyaya idzi dzinge dzichibuda dzakawanda kudai uyezve chimwe chinhu tinofanira kurangarira kakuti taakuenda musarudzo
ko panguva yesarudzo pane dambudziko rei chaizvo
gore rinouya nyika yesouth africa inenge ichiita sarudzo saka nguva yesarudzo inoi inguva inoitika zvinhu zvakawanda zvakadaro nekuti mamwe mapato akatozivikanwa nenyaya dzekuti vakanga vachiti hatidi kuona vanhu vekune dzimwe nyika munhu vanenge vachinzi illegal foreigners but toziva kuti munhu wese anenge ari muforeigner anopedzisira ave target saka ndo zvimwe zviri kukonzera kudaro kuti iyi nyaya dzekuti taakupinda musarudzo
nekusungwa kuri kuitwa vanhu vakawanda uku mungapewo kurudziro vanhu vari kuda kuuya kusouth africa yekuti kudii nekumira kwaita zvinhu uku
vanhu vanoda kuuya kusouth africa kana tichida kuuya kusouth africa chitove nevimbo yekuti mapepers ako akakwana nekuti kana mapepers asina kukwana hazvibetseri kuti uuye kunoku chekutanga kana uchida kuuya kunoku zvoshanya unouya zvako usina visa hazvina dambudziko izvozvo wosvikopiwa mazuva ako pabhodha wopinda hako munyika woita zvaunoda wobuda mazuva ako asati apera asi kana uchida kuuya kunoku kuzoshanda waakutomeka shuwa kuti iwewe wagadzisa mapepers ako uchiri kumusha usati wauya kunoku ende chimwezve chatoda kutaurira vanhu chekuti vane zimbabwe ndechekuti ka south africa haisiri south africa yaiya yakare iya south africa yacho yaakutoomawo saka dzimwe dzenguva pane kuti vanhu mushuvire kuti regai tiende kusouth africa tinodidi kana uchiona kuti mapepers ako haagone kuti uuye kunoku nekuti vanhu vanonyanya kuwana mukana zvikuru ndevaya vanenge vane anonzi macritical skills aya ukangoona kuti iwo hauna critical skill yekuti ukwanise kuuya kunoku zviri nani utsvage kumwe kwekuenda kunonogarika kuchitika upenyu unenge uri nani pano kuti ushushuvire uchiuya kunoku nokuti ukange wabatwa kunoku ukanogatswa mujeri wobva wapiwa bhani futi bhani iyoyo ichazokukanganisa kuti kana wakuda kuzoenda kune imwe nyika kunze kwenyika kunyika dzepamusoromusoro idzi vanozvibhani iyoyo vanoipika vokunyima visa rekunyika kwavo vachiti iwo unomboenda kunyika dzevamwe zvisiri pamutemo saka hatichakupa visa
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare muPretoria. United Nations General Assembly iri kutarisirwa mangwana kuvhota kuti paitwe chibvumirano chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vambobatsirwe nechikafu nemishonga. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muguta reKhan Yunis nekuchamhembe kweGaza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushaiwa zvikafu, vari kushaiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuvo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yainoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richiinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika paonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napa dzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Cholera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Asi ndichaona kuti kazhinji
tine urombo chitombo kupai zvaitika kune dzimwe nyika kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika kuri kuenderera mberi kuDRC kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vavote. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevana kana kuti 54 ndio vakavhenekwa vakaonekwa kuti vakafa nechirwere chekorera icho chiri kuramba chipararira munyika mose. Asi pane vamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vari kufungidzirwa kuti vakafawo nechirwere ichi asi vasati vavhenekwa. Mukuziya nezvekupararira kwechirwere ichi, tabata mukuru munyaya dzezveutano paUniversity of Zimbabwe Dr. Enoch Maida. Pane tine urombo vatereri tinoda kuti zvakare pane vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 1367 vakavhenekwa vakaonekwawo kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vanofungidzirwa kuti vakabata chirwere ichi asi vasina kuvhenekwa zviuru gumi nemazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 10,336. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu. Asi iko zvino toda kukuzivisai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemusi wemugovera nezvadzinoreva panyaya yeutongo hwejekerere. Kune vamwe munyika vave kukurudzira bato rinopikisa RCCC kuti risiyane nekuramba richienda kudare reparamende kana nhengo dzaro dzichingodzingwa zvisina tsarukano. Asi vamwe vanotiwo bato iri rikabuda muparamende kanawo mumakanzuru zvinoreva kuti rinenge rarasikirwa zvakanyanya nechimwe chibenga chekurwira utongo hwejekerere charanga rawana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu na Major Street mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vamwe vanhu vokurudzira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena pasi rose kuti munyika mapindwa napongwe. Vanhu vakawanda mune mamwe matunhu voparadzirwa dzimba dzavo nedutu mpengo remhepo nemvura. KuSouth Africa kunonzi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kusungwa mumigwagwa zvichida kuedza kupinda munyika iyi zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichitiwo ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kutitumira tsamba mbozha kuStudio 7. kustudio 7 at voanews.com. Tashuka kumagumo ya chirungwa chedu. Anuko ni kaine mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.